Dare rati chingono apiwe passport yake kuitira kuti ashanye kudunhure Gauteng uko achange achiongororwa utano hwake. Dare rati raona zvakakodzera kuti chingono apiwe mukana wekuvhenekwa navana chiremba vake, uye izvi zvichaitwa mukati memazuva makumi maviri nerimwe chete. Akandeke kutanga chingono kubvumidzwa kubuda kunze kwenyika kubva paakasungwa achipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Muno mumwe mutongo warapawo nhasi, dare repamusoro ratura mutongo wekuti amai Beatrice Mutetwa vadzoke kuvegweta rinomirira chingono pamhosva yaari kupomerwa. Mutongi wedare repamusoro vahappyas Joe vati amai Mutetwa varambe vari gweta rachingono, uye vangoni nduna vasave nechekuita nenyaya yachingono. Vanduna vakatura mutongo wekuti amai Mutetwa vasave nechekuitwa panomiswa chingono mudare mushure mekunge vapomerwa mhosva nevachuchisi venyaya iyi yekuburitsa padande mutande reFacebook zvaiitika mudare. Kunyange hazvo amai Mutetwa vairamba mhosva iyi, vaJou vati hapana humbo hunoratidza kuti amai Mutetwa, avo vanoti havasi paFacebook, vakanyora papeji reFacebook rinonzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law, iro rinonzi nachingono ipeji refirimu raakaita nekambani yeBoston Videos yekumassachusetts kuAmerica. Pamusoro pebasa ramai Mutetwa, mutongi wedare ati chingono anofanira kumirirwa negweta raanoda, uye vati amai Mutetwa vanofanira kuita basa ravo reugweta vakasununguka. Mutongo waturwa nedare unorevawo kuti chingono ave kuzomirirwa negweta raanoda pachatanga kutongwa nyaya yake musiwandira 18. VaJou vatiwo vanduna vageze maoko avo panyaya yachingono mushure mekunge chingono akwidza nyaya iyi kudare repamusoro, achiti hatarisiri kuti vanduna vangatonga nyaya yake zvakanaka sezvo achiti vakaratidza kuti vane divi ravakarerekera. Izvi zvinoreva kuti nyaya yachingono yave kuzotongwa nomwe mutongi asiri vanduna. Rimwe remagweta achingono vaGift Mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika.
Saka jaji vanga vati tiende tinocheka nevanu tarisa madoctors kuti ichokwadi here kuti hatina vanokwanisa kurapa izvozvo, uye kuti mafacilities edu munomu hatina. Saka tawana tsamba yabva kumedical and dental practitioners authority yeZimbabwe ichikonfirmawo izvozvo kuti ichokwadi muno hatina. Saka nokuda kwaizvozvo jaji vawirirana nesu vakati hope ane kodzero yekuti apiwe passport yake kuti akwanisa kuenda unorapwa zvemazuva anokwana iwo 21. Saka abvumidzwa kuti apiwe passport yake kubvira musi wa18 December gore rino, oenda zvake kusouth africa onorapwa, ozodzoka musi wa7 January 2021.
VaMutisi vati vari kutarisira kuti nyaya yachingono ichatongwa zvakanaka, vachiti amai Mutetwa vakanga vagara vasingakodzere kubviswa panyaya yachingono navanduna.
Dare remagistrate court rinokwanisa chete kuita nyaya yarinotenderwa kuti riite nokuda kwemutemo wemagistrate courts act. Saka nokuda kwaizvozvo harina simba rekuti riite nyaya dzarisina kubvumidzwa kuti riite. Saka nokuda kwaizvozvo mutongo wakapiwa namagistrate wekuti mai Mutetwa vabviswe pakutungamirira magweta ahope wechingono, uye kuti mai Mutetwa vaendeswe kulaw society kuti vanooneka kuti vakakodzera here kuita gweta, uye kuti tsamba inyorwe kunational prosecuting authority kuti paoneka kuti pane mhosva here yamai Mutetwa. Zvese izvozvo zvaraswa nokuda kwokuti magistrate akanga asina masimba iwayo.
Chingono ari kupomerwa mhosva yekushandisa dande mutande rake reTwitter kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement musi wachikunguru 31 uko kusina kuzobudirira zvichitevera kusungwa kwakaitwa mutungamiri wesangano iri vaJacob Ngarivhume pamberi pekuratidzira kwavakanga vashevedzera uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.